Mutondi webare justice never katio vati kunyengedare renomination court waingira tambira mazito ya nengo za tukutusi makumi maviri nembiri nengo izazifanire kubumizwa kukukuza uye masita wanofarwa kubziswa pagwarore kufotera rimwe remagwe tanga shimiriza vasengezo chabangu vango vangistole vati watambira ni mfaro mtongo uyu
kwa tukutusi aishkuja kutuzani ya wakawa tinga kwa hindi mbolo mr. president
Zare fazae maere wano tikana muna kaenda kudarira pamsoro chikumbiro chake chikatambirwa zvinoreva kuti mutongo wedarira pasi unombosendegwa parutivi vati zvinjizo zvakambotarwa nedare panyaya yakakwidzwa kudare mukuru wematare valokumalava negweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika vakika vaipikisa danho remutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa rekuwedzera makore kuti munhu aramba ari mutongi mukuru wematare asati aenda pamutyandigere mutauriri webato rechipusi vapromisi mukwananzi vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti matare akarerekera kudivi rezanupf
chimwenya inongoratidza kuti vatongi vedzimhosva vemuzimbabwe vaita dambudziko guru rekurerekera kudivi anupf zvisinei izvi isusu taapira kudare guru resupreme court kuti zvatongwa izvo hazvipandi izvo uyezve vanhu vedu vese makandidi vedu vari kukambera vari pagraund vari mushishi kukambera takaenda kuzeuaa balotsi makandidi ari kupabalot vanhu vedu ngavagadzirire kunovhotera makandidi ekipusi akanga akarekodewa zvisiri pamutemo navamunangagwa nezvarupfisi nevamwe vamwe
zvatsinhirwa navatendai Ruben Mbofana vanotungamirira sangano renetwork for social justice
tinotopinda pasarudzo dzakabva kuitika idzi muna Nyamavhuvhu gore rinoiri pakaitika madhabhu kandidheti etriple c vamwe vaitoendoswa navashavangu ivava vanga varipo muna Naharare uku nekumwe kwaitove nemadhabhu kandidheti hapana patakamboona pakipindirirwa kana nevheti kana nedare kuti vava ava havabvumbidzwi kumirira vachishandisa zita rekuti triple c zvaakutanga nhasi sei
asi munyori anoona nezvematongerwo enyika muzanupf youth league vataura ikandishaya vati zviri kuitika izvazvinei nezanupf
saka kana wanzwa zingwa nebatirero chekutanga unofanira kunyora tsamba yekukumbira kuti uzoserwe zvibato rakakuzvinda nokuti uzoserwe simba rekumirira batero saka izvi hazvaanofamba nematare emhosva zvaungoda kuti vagare pasi nekumbiro remutemo ravo ravada kuita rinotaura kuti sekitarichinavauti ane database remembership anoziva kuti une nhengo kugaari saka izvi hazvinoinoae
mukuru anoona nezvesarudzo muzimbabwe electoral commission vautoilesilaigwana vati kunyange zvavo vanga vasati vaona mutongo uyu vachatevedzera zvaturwa nematare mune imwe wenyaya yanga iri kumatare edzimhosva vasengezo chavangu vanzi nematare vambomira kuramba vachidzinga nhengo dzetriple c izvi zvatsigirwa negweta retriple c vaobei chava
tinofara kudari vatambira chikumbiro chedu chekuti vachavangu vasabvumidzwa kudariko mamembers of parliament nemacouncelors vakasarudzwa under ticket retriple c
vastole vatiwo vatambira mutongo uyu vachiti vachamirira kusvika nyaya dziri kumatare dzapera ndakamirira studio 7 muharare ndini Rutendo Mawere.